Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 28, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
In short, vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa, and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza, mwana anotadza, asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo. Saka patukuya sezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa.
Vanachiremba vakuru vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavanachiremba vari kurangwa mabasa. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richapinda mukuratidzira zvine mutsindo kana hurumende ikasagadzirisa zviri kunetsa veruzhinji mukurarama kwavo. Vabereki vakawanda vochema-chema nemari dzekunze dzavari kunzi vabvise panovhurwa zvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors nhasi vapa hurumende mazuva maviri ekuti igadzirise gakava rainaro navanachiremba vadiki vachiti vacharamwawo mabasa sezvo vachiti basa rave kuvakurira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatorere nhaumuHarare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, vaSacrifice Chirisa, vati vatambira tsamba kubva kuna vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavanachiremba vadiki avo vari kurangwa mabasa. Vachirisa, avo vanove zvakare chiremba mukuru, vati basa rawandira vanachiremba vakuru sezvo vanachiremba vadiki vave nemwedzi vachiramwa mabasa. Vachirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanenge vachitoda vanachiremba vadiki vashanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals, especially ma central government hospitals, haana kumira mushe, and vari kuti havakwanisi kunyatsosenza kudischarge their duties sezvaunofanira kuita kana majunior doctors asiko. So in short, vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa, and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza, mwana anotadza, asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo. Saka patukuya sezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa. Mwana aripo, like these are junior doctors, they are young guys, but vari kuda basa, and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear of victimization.
Vachirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vanachiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa, uye vanachiremba mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu vakambomiswawo basa zvitevera danho rekuendesa vanachiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vanachiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu anoda kuitwa operation, ndotadza kumuita operation, ndasenzei. Ndakaona munhu ari kuda mapiritsi, ndoreka kumupa mapiritsi, ndasenzei. So not only are we fighting for kusenzera madoctor chete, but tirikusenzera mapatient, because zvatiri kuda kuti zviitike izvi zvinobatsira. And what we are saying is kuti tirikuda kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike. And as Zima, we are committed kuti paite dialogue between the primary employer ne ma junior doctors kuti vanhu vadzokere kubasa. Like mazvamanzwa achitaura, they are prepared kudzokera kubasa, vatoripo Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready nyaya iyi yakangonzi yasovwa mangwana vanenge vatokubasa and chedu isusu sezima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokera basa as soon as possible.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vati havasi kufara nemashoko akataurwa nezuro nevakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo 1 rokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pastrike industrial action as ma students ndana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuuniversity vakapiwa madegrees avo and ndivo vana chiremba vari kutarisa zviro varwere vese kuzvipatara. Tasai muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system and zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action hazi majunior doctors chete kune anonzi mamidle level doctors mahmo nemajmo pakuindustrial action kune maregistrars vakapinda muindustrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa, pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanisi kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobadhaya moyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. Zvichakadai sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe neMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana chiremba. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvekumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi MDCT yakurudzirawo hurumende kuti iwedzere vana chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana chiremba iyi uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti vashandi nyika yose vachakanda mapadza pasi mugore dzvara 2019 kana hurumende yavaEmerson Mnangagwa ikakundikana kugadzirisa matambudziko mune zveupfumi ayo anonzi asunga nyika mbira dzakondo. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti vachatora matano aya mushure mekurovana masoro kwakaita masangano ose anomirira vashandi ari pasi peZCTU vachiti kuomerwa kwavaitwa neupenyu ndiko kuri kuvatuma. VaMutasa vanoti vashandi vakawanda vakatarisana nekurasikirwa nemabasa nekuda kwekuvharwa kwemakambani kuri kutarisirwa muna 2019 uye mihoro yavo yaderedzwa zvakanyanya nekukwira kwemitengo yezvinhu. Vanoti mamiriro yakaita zvinhu anoratidza kuti zvinhu zvadzokera kuna 2008 apo nyika yakanga yamira nemuswe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Tataungana yatinoti annual retreat yemaunion ese ari mumusangano wezeCTU maMutare, vashandi vakanyunyuta zvakanyanyisa vakati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika tatarisana na 2008 scenario. Saka vashandi vakati musangano wavo vashandi ngautungamirire kuti vashandi vambomire kushanda vachiratidzira, tichiona zvekuti mari inotambirwa nevashandi yapera simba zvakanyanyisa. Vashandi vazhinji vari kushandira bedzi mari yemabhazi yetransport. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakapa vashandi kunyunyuta vakati musangano wavo wezeCTU ngauchitungamirire kubatanidza vashandi vese vari kuzeptitu nevasiri kuzeptitu maunion ese anofanira kubatana. Saka vese vatoda kuvakokorodza tibatane kamwe chete kuti hurumende igadzirise zvinhu nokuchimbidza, asi yega haichagoni kugadzirisa. Tinoda kuti vauye padare risinei zvakanyanyanyanya nezvematongerwo enyika, asi rekugadzirisa upfumi. Asi mukugadzirisa upfumimo muchazototaurwa zvezvematongerwo enyika nekuti ndokune dambudziko huru.
Saka munotarisira kuti munge muchisangana riini?
Iko zvino kusangana kwakanyanyisa kune isusu hakusina zvakanyanyisa. Taakutokurudzira vashandi kuti vagadzirire, nekuti vashandi vakati isu tironge kuti vanhu vaungane. Asi hurumende kana ichida nokukurumidza inofanira kuti idaidzere dare reTNF Tripartite Negotiating Forum nokuchimbidza.
Saka kuramwa mabasa oku kunotarisirwa kutanga riini tichiona kuti 2018 atopera uyu vamutasa?
Isu zvino tatotanga yatinoti mobilization nekukonsulta mamwe maorganization asiri kuzespectu, nokuti zvatinoita isu maunion nyaya haitangiri kumusoro. Sezvendataura zviya zviya takatendera nenyika yese tichitaura nemastructures edu ese, mastructures emadzimai emayouth nemamain structures ese, tikawirirana kuti panoda kuti paitwe action. Tikazounganidzazve mapresident nemageneral secretary emaunion ese ari muzeptu tikawirirana. Saka taakuenda panext stage yekuti kubva izvozvi maorganization mazhinji achivhura, tiri kutanga kuunganidza mamwe maunion asiri muzeptu tichiunganidza maprogressive movements ese anomirira kodzero dzemunhu wese ari munyika ino. Tobva takanga kuwirirana kuti tiri kuenda negwara ripi uye tichikonsulta kuti tinotora musupi, tinotanga papi. Asi ndinotenda kuti mushandi wese weZimbabwe kana mugariwo zvake weZimbabwe ari kuwirirana kuti zvinhu zvaakuda kuti fanira kufumisa.
Vanga vari mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare neStudio 7. Ongororo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI inoratidza kuti veruzhinji munyika vanoona masoja nevashandi vemubazi rezvedzidzo sevasina uori hwakanyanya kana zvichienzaniswa nevashandi vemamwe mapazi ehurumende. Gordon Mangudya anotipa nyaya iyi.
Zvakabuda muongororo iyi yakaitwa muna Mbudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti huori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvivakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane huori, asi huori uhu huri nani mumapazi maviri aya.
Zvisei nokuti kunobotarwa nyadzo kuna nazinse, but education sector yese tichitarira tichibva kuna Namurambinda kuna Nacholocho kumaruzevha muno mutaundi, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Even zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti service yemueducation sector iri pamberi. Then kumilitary, vanhu vari kuti masoja varank and file rusingatariri the military elite kati vakuru vakuru. Masoja haiti zvekurapsha, vari satisfied kuti ine actually army ine 57%.
Varuhanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoitika muchiuto uye vanotya kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburisa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita huori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakirudzo yavo yakaburisa kuti mahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipoti havana matyira uye vari kuenderera mberi neuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muvid. Kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune uori uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro iri kunzi kunana magistrates courts ko kunana high court kune corruption yakavo ndo namba 3 chatizvo vid registrar's office kouya iyo judiciary kouya health kurikunzi kukubwa hawa na kuti service ziliko ili puwa unumira mawaza kawanga indi shunobudamu ponungu chiseziswa ashunobuda shakana
Mutawarwe Christ Coalition Zimbabwe vatawani moyo vatawani kufumirana nezwa kabuda mchakirizo ZDI vachiti icho kwadi kuti autori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe
nekuti ukaenda kumapazi maviraya zvokwadi unobva ipapo wa murombo nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachedza kubuditsa makobiro ose ari mupocket mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende
varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yavamunangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muhuori hwaiitika panguva yava mugabe uye havakwanisi kupedza uori ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Gwanda, Cholocho, Vulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zvatanga kunyorera matsamba kuvabereki zvichiti zvave kuda kuti vabhadhare mari dzechikoro nemari yekuAmerica chete kwete kushandisa mabond note kana maRTGS izvo zvinopa kuti vabereki vakawanda vaomerwe neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa zviri pamutemo musi wa8 Ndira 2019. Mari iri kudiwa nezvikoro kune vana vari kumaboarding inonzi inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu emadhora uye zvikoro izvi zvinoti zvinoda imwe mari yekutenga zvikwanisiro inosvika zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica. Masaisai Primary School iri kuWestgate muHarare inonzi iri kuda mari inosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubva pamadhora ekuAmerica mazana masere. Zvimwe zvikoro zvakaita seBryston Primary zviri kunze zviri kuti munhu anobhadhara zvakapetwa katatu kana achida kubhadhara neRTGS. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi vakambozivisa Studio 7 kuti hazvisi pamutemo kumanikidza vabereki kubhadhara madhora ekuAmerica chete. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti zvave kuitika zvekuti zvikoro nevemabhizimusi uye mamwe makanzuru vave kuda dhora rekuAmerica kuratidza kuti nyika yave kudzokera zvishoma nezvishoma mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Takutasanyaya hapa ndekuti tingati nyika yava kuita re-dollarization here, yava kudzoka here back kunoshandisa US dollar kana RTGS ichikushanda here. Mubvunzo ndekuti nyika iri pa yakagara pawo tingati sitting on the fence pachirongo haisin aina nzira yakajeka yekuti vari kushandisa US dollar here or RTGS or haikwanisi kubva kuti nhase company or se organization isusu tava kushandisa US dollar saka zvikuitika ndezvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS achidokwa dokwa chine maorganization ese ndechekuti vandoshandisa US dollar havasi kuda kuripwa nema transfers kana angava mamobile transfers kana kuti angava maRTGS
ko sei vari kudaro
nekuti dambudziko ririkondere kuti vakaripwa nemari matransfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo rakakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuzanwa kwemaorganizations avo mukaenda kumaschools vanotenga stationery vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawa foreign currency kusevisa mota dzekumaschools kuda foreign currency kumauniversity kuda foreign currency makambaniwo anodawa foreign currency vese tanzo vada machemicals anodawa foreign currency
kose vasiri kuti tipei dhora rekuamerica kana zvirizvo zvapo
dambudziko riri kunesa vese avo kuti vanyatso kuti dyo kuti vashandise chii ba US state mutemo uripo unonzi Bank Use Promotion Act mutemo iwoyo unoimhosva kuti kambani irambe payment inouya netransfer tingati pachirungu three tier pricing system unorwisa three tier pricing system kuti mutengo weRTGS imari yakati mutengo weEcoCash imari yakati mutengo weUS imari ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo weBank Use Promotion Act saka hakuna kambani yakasununguka kuti ingotoda maUS chete pamusoro pezvo kunze kwemutemo dambudziko riri kuitika munyika ndere kuti vashandi vazhinji kusiya kwevashoma vari kumaNGO nekumadevelopmental partners ana UN vari kutambira mari maRTGS saka dambudziko rekondere kuti makambani makada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwase kubudirira nekuti mateachers macivil servants semuenzaniso vanoenda kupi mari iyoyo
muzvinafunda Gift Mugano vanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vachitaura parunhare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Varimi wakawanda mudunhu reMashonaland West nemunyika yose vanoti gore rino zvinhu zvakaoma munyaya dzezvekurima. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda ava vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kurima kuvaomere inyaya yekuchinja kwemwaka wekurima, kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza, kumanikidzwa kutengesa zvirimwa nemari iri pasi, pamwe nekurima nemombe, izvo zviri kuita kuti goro ravo rirambe riri pasi. Mumwe murimo wekuchegutu vatekshuwa maririnda vanoti kushanduka kwemwaka kuri kuita kuti vasakohwe pakuru nekuda kwekushaya mvura inova kwanira.
Tine dambudziko remvura, mvura hatina, saka tichinge tisina mvura manje zvinhu zvedu zvinosimuka zvakanaka, zvakuda kuti zvinobereka nezvekuti zvibereka payapaya mvura inomba yaita shoma yomba ya zvinomba zvatadza kusimuka nekubereka zvakanaka totova nelosi.
Vamaririmba vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro gore negore kudhura kwembeu nefotereza.
Kukwira kwakaita mafertilizers kwakati affecta vozi fertilizer taiwana nema $15 $20 but now uri kutora bigi fertilizer ne $50. Saka $50 iyaya inifana kunge ichibva pambeu yaunenge wasa mumunda. Iyo mbiru mundi yatodhakwa haina chai chakwanisa kuti ikudzorere peke. Saka wakupinza roko muhomwe, muhomwe yagara yakaboka isina chainani, isina chainacho.
Mumwe murimi vari mijopiri vanoti varimi vari kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza zvekuti vave kutotengesa midziyo yavo kuti varime sezvo mabhanga asingapi varimi mari yekurima nekuti vanenge vasina matitle deeds. Vapiri vanoti hurumende inofanirwa kuita bhangi revarimi rinopa varimi mari vachizodzosera nemutengo kana kuti interest yakaderera.
Kuti tiite chinhu hatisi kuzoenza muri dzida kurara unototengesa chimwe chinhu zvongogara wenacho kana propati yako vangaimacheya wotengesa kuti tiwane kustata
kututi hama yangu hama yao miruwa isina mali ama bengi maji ya collateral, that's the problem. Saka government ipachayo inofana kuita ma financial institutions pema banks akamirira la hasinga kwaniso kuataja zunu zakao zaka nyanya zunu umira uchi mbari mbari kutanga
wapiri wano chukurina nemombe kuna itakuti wasari menzimba ya kakura we ifurine ngerisi na kunya suri mga sesu no itatira kita wapiri wano jipane kuchurumende ipi munu chakta yake inofani wakupa wagari redu nurune chete tirakita kuita kuti ishanjiswe nevari mewakawanda mombe zoita azemukaka
tirakita yaka naka ainambu ibani kutipana ba ivurini rarudu mombe kuzisunga zilimbe zinokumaza kakutarisi nutirino rema mshini ndo unuduwa papu unuduwa ipapapu
mchunga mire webato guru unopi kisare MDC wa Nelson Chamisa wano wirana nevari mewakawanda kuti kurima ne tractor kunoita kuti vako hepakuru kudarika kurima nemombe vachitaura pamusangano wenhengo dzavo kukariba apo vaitsvaka rutsigiro musarudzo vachamisa vakati vanhu vanofanirwa kupiwa matractor ekurimisa nehurumende kuti vako hepakuru
kumaruzevha uko vanhu tiregai kurima nemombe tiregai kutora mombe muchitora mukaka ingai munorima nematractor tractor pe village handiti vanhanita majuice roaster kwenda zvokundarama muchidhonza nemagejo is antiquated is archaic zvinorakidza hurumende yenyu yakadhakanyika musoro zvaanofanira kumuvha from subsistent agriculture to commercial agriculture kuengiriza yield per hectare handizve
nhengo yeparamende yakamirira Norton uye vachirima kuhurungwe vatemba muliswa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nefotereza nguva iripo uye kuti vanhu vasapinde muminda nevamwe vachikanganisa kurima nekuda kwezvematongerwo enyika vamuliswa vanoti kupindira muminda ndizvo zvezvimwe zvinopa kuti mabhanga asape varimi mari
hurumende ipi vanhu fertilizer nenguva chero command agriculture iyi program yakanaka inonanga ivo vacho vakapiwa minda chero mabhengi emuno mumunyika tisingatarei kunze haakupe mari kana vachiona hondo dzichitika pamunda nekuti vanozoruza mari dzavo saka tofanira tine confidence yemabhengi kuti tiwane mari
apo gore ra2018 rava kupera varimi vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuchinja maitiro ayo mugore idzva kuitira kuti nyika iwane gohwo rakanaka ndakamira Studio 7 muchinhoi ndine Ata Chigoriwa
tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pasocial media
vadiko mashamarari vedu vestudio ini ndineurombo ukuda kuvatungamiriri vedu avo vanotaura nyaya dzenguva yakare dzaana mugabi dzatisinei nadzo tisi chatoda avo vakavafa musiwa wani ngavaburikirinje vakapfurwa nani kuitira kuti tigutikane kuti chava kutaura chokwadi
makadizo imi muri yezimbabwe zvitande marume Brighton nayo Christmas nayo New Year ndotenda musara mwari kuti muchafamba zvakanaka kusvika tasvika patoda kuti svike ndoti vasarai nemufaro mukuru wakawandisa stereki fambe zvakanaka neChristmas neNew Year kurwa kuti kushoma zvinge kamwe nevana vangu panzvimbo yenyu ajena apa bhangirati inofa apa anoti Ashley Alphonse Marime naDavis Dause namanyidzila namaningoni kusangasana mbuya vavo vana vachengeta mbuya vaAshley Madambi maine mufaro wakanaka Happy New Year
magadi vadikani hama munotipa nhau dzinonakidza nguva dzose muchitipa chokwadi chinoitika mukati menyika yekwedu yeZimbabwe tinofara zvikuru nekuti munotipa nhau dzose tinonzwa zvose zvamunotaura uye zvichinzwa makomenzi evanhu tichinzwawo zvakare zvose zvinoitika mukati menyika iyi zvino inini ndoda kusapotawo panyaya yekupfurwa kwevanhu pari panyaya yekupfurwa kwevanhu tiri kungoti pane commission iri kutsvaga izvi iri kutsvaga izvi zvisinei hazvo nezvese zviri kunzi zviri kutsvagwa hapana munhu akapfura munhu kunze kwemasoja nekuti masoja ndiwo oga anga ane pfuti musi uyu ende ndiwo oga aibuda pachena kuti anga ane pfuti hakuna vamwe vanhu vangava nepfuti mutaundi
tinotenda zvikuru vateereri vestudio 7 musakanganwawo vateereri chirongwa chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende zvichitevera kurangwa mabasa kwavana chiremba vadiki tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichishuvira kuti muve negore dzva rakanaka ndikusiya mina Sandekile Mhlanga.
soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 28 kumpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labona obhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamathumi amabili lasishiyagalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezi nsuku sokusenza usiphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika lerand beyitshintshela kuma-bond notes. Wezamasiko lokuzithokozisa kuwoza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye lo-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba nezinye lizosizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso ye Medical Association labona nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamathumi amabili lasishiyangalombini bekhalale lomsebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association. Utshele iZimbabwe Medical Doctors Association, utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamathumi amane lasifica minembili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe-Health Service Board. Umthethwandaba we-Labour Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. Ugibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors, sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona i-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo ezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uConstantino Chiwenga yena ngumseli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazani kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhonokho sebenzi?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-healthcare system elizweni abantu bona labo ababili baqakathekile udokotela i-patient. Sakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation nxa ukuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that odokotela bakubone ukuthi ama-patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela ngenxa yokuthi izinto ezisetshenziswa esetshenziswayo kazikho. Njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini. So yiyo into ebiloko sihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele. And it's very sad ukuthi after 28 days awukabi nama solutions. Esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama grievances lezikhaya zabadokotela zingakhangelwanga. Kusitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu bebukela ekhala ubuhlungu. Lokhu lakho kubuhlungu kodokotela ezingqondweni ukuthi baba nama depression over izinto ezinjani.
Ye, nxa singabuyela futhi kubodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela, ukulisekela kwenu khonokho kutshoni?
It's really bad news because kusho ukuthi kangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public la ku-private konke sebengena ku-industrial action. And khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi behamba kabili ngeziki ukuya emsebenzini. Kutsho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvalwa nxa i-situation ingakhangelwanga ngokuphangisa.
Yes, bonile njalo litshengiswa imithi, kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana. Lina lithini ngakhonokho ngemithi leyi ukuthiwa yathengwa nguhulumente?
Sina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisizwa kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi, yeye kule mithi engaka esitholakele. But ezibhedlela kungela mithi. Into esihlupha yona le ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le eminenginengi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi. Kodwa ezibhedlela kungela lutho. Umnyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akula mithi ezibhedlela. And into esikhalela yona yona le ukuthi ekucineni nxa sisizwile amaripoti yona la kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela.
Kube sekusiwa lokukhonona kwe-Minister of Higher Education ethi o-junior doctors uyabulokhu sesikolo njalo balibhadalela imali, kambe kuthiwani ngakhonokho?
Thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela. And according to ama international standards ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5. Xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors. And that's the situation ekhona khathesi. Ukuthi sithi udokotela yi-student, hayi kuyasethusa lokhu. Asibhadalwa mali, imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi. And by the time siqeda ukufunda kwethu imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bhek ngoba ziningi kakhulu.
Lo ngudokotela Mthabisi Bebe, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphathelene bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kumabond notes. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku, ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakatshele izihlobo ngesikhathi sekhisimusi. Edolobheni lakoBulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali. Sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye nabadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla. Omunye wabenza lomsebenzi wokutshintsha imali ekoBulawayo ngusiphatheleni umnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo.
Mina ngiTafara Tekere. Ya, msebenzi wami ngathi ukuhlanganisa sitshintsha imali. Usually sijalo yenzele trade gold, but kathesi sisebenza kuWhatsApp and abantu basifonela besidinga. Unxawe le mali enengi, uyasifonela usilele lapho khona, siyabuya sizokutshintshela. Ya, kathesi ibhizinesi ngani iyaphusha. Because abantu abavela phandle baningi, especially amarandi babuyile, lama rates wayehlisile. Senzele ukuthini? Senzele ukuthi siwakholekthe imali ezincane. So amarandi maningi kumarket, so irate iwile, but kathesi yiwo wodwa agcwele kumarket, zibuyile njini.
Omunye njalo osiphatheleni uPatson Sibanda yena-ke usebenzela ePiet Bridge.
igama lami nguPhasini Sibandambiya, kwabulawa komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBaybridge ukutshintsha imali sicila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17, so ma unamarenzi woza kithi. Since kuyinyanga yekhefu, abantu balahlile, lenjiva zehlile kakhulu. So ma ufuna imali uze kithi ngqo, sizokutshintshela imali ngezinga eliphezulu. Ngiyabonga.
Mina ibizwa nguSinele Njabulo Dube, ngihlala eMabutho. Alapha sihlangana lobunzima, imali esiyitshintsha ebantwini iyadura plus izinto ziphelile ezitola zithengeki. Ikhisimusi yalo nyaka ibinzima kakhulu ngoba izinto bezingathengezi ezitolo. Kuyafana lama-inform abantwana athe sizikolo sezisiyavulwa, kunzima kakhulu amafizi, ama-inform akhwelile.
Mina ibizwa nginguMiri Mncube. Into uziwa esihlangana nabo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali, laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo, and futhi sihlangana nokukhwela kwezinto singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-inform ekhwelile. Ngoba uTopas uthi i-inform yomntwana eyodwa $54, so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangikhona iyahlupha emabhenki ukuba siyithole. So kunzima baseZimbabwe, asikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya, khona kungenzeka laba abantu ababuya ngaphandle yiba benza imali ife kakhulu, ngoba bekuyi-1:1 bekungela problem lebhondi yethu, ngoba siyazivela ukuthi ibhondi yethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe yiba bayenza ibhondi yethu liwe kakhulu.
Lapha elizweni sithele nzima ngabasiphatheleni, yiyo esebenzi imali itshintshe i-value every day. Ukuthi wazi abantu abantu abavele South Africa ukuthi sibabakholisa ikhisimusi, nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya. Ngoba singathi $500 ibhondi iphenduka ibe $140 something. In the imali eholwayo kade silapha elizweni, ukuthi vele asilaludo, vele siyazihawulela. Kwathoka emthethweni kuthiwa babotshwa but bakhole ezitritini, nakathi singahamba yabathola anyway etown. Into ekhona vele mina ngiyibonayo engcono yokuthi ukukhitshe ibhondi.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi, kuyacilwana ekutshintsheni imali. Osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe baya phambili besebenza. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Ikhansili yedolobha lakoBulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumunicipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. IBulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika, yehlukane lebhadalwa ngemali ya ecocash loba eyamakhadi eyokuswayipha. Ku-Life Talk namuhla sikhangela okwenzakala kwezempila kahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wabele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kanengi nengi. utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhla ka 30 kumpalakazi ngoba labe commission yebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhumbi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo yeProactiva Open Arms yakwele Spain obuthele abantu bemazweni aseAfrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya eEurope ucine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi yakhalale umsebenzi kunsokwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mtasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avule ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlala kahle e-Labour and Social Welfare kulelo bandla.
Siyezindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa esitriti. Abantu abasebenzayo ama-wages abo kumbe imiholo yabo kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadalwa nge-bond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadalwa ngama-US dollars i-250 yayithenga kathesi i-250 ungakhalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50 kutho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila abasebenzayo labangasebenzi labathengisayo abathengisayo kabasatholi i-business ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana la kwesibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwanisi ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 ukuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho iza kubathatha imali ye-lunch ende uchova sedula hole yakwazi ukuthi from 2009 ngengabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ilesikweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba, libone ngani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovember wathi iZimbabwe it's open for business, wathi senjalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana, saphumisanga lutho. Sahamba kuma-election ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto ngaye sithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe kabafuni ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Ingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani, bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlala kahle i-Labour and Social Welfare kulelo bandla. Sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshwana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
Gigi Waza, Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forget. Waza, Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, inambaling komine wena. We baba.
Waza Friday, lamuhla sivala umnyaka ka 2018. Silabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfropop kanye loEsther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Said I took it from the ghetto, my party, my job, I'm sitting. Oh, wish I look, go deep in the city, got it. Said I can't be
Lo Fisani Tulani Moyo, umculo dabuka eLwakweru. Lapha ke ukhuza ethi originale ephuma kudlalati lakhe litsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance.
AKA Tooth. Yilo lomsebenzi ngiAfropop artist based in Joburg ngenza imusic bayibiza ngokuthi Afropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala ngicula isintu sethu ngicula imusic yothando mostly
lesizwa eqale zomculo ngo 2006 yithi ku 2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u 2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne-progress ngabeka ngaleyo ndlela. Kunezinto eziningi, kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile. Angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musically. So ngathi 2018 yeyo ngijabulise kakhulu.
Kanti ke le-edit original le isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini internet. Uthi kakathandabuza ukuthi ngo 2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U 2019 ngikhangele ukuthi uzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically nganikeza i-album yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ukuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulise.
Kanti ke ngonhlolanja idlalade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Kathesi ke kungena enkundleni uEsther Simanda ophethe idlalade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Lintokazi ezithole isicula umdumo obusaziwa ungwezinsizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephinemaphasakhasa enkayi ngaphansi kwenduna uChrissy Madliwa, umculo ngicula uMaskandi, igama engizibiza ngale mculo nentombi yabelungu. Ngikhe ngisebenza lo manager wami uXolani Ndina yensizwa la. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku 2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu 2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungumnyaka right wona angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emhlakazweni Joss FM ingoma iyadlala eSkies Metro eZimbabwe eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon nasekhulumani FM nakustudio 7 Voice of America nakhona ngenga interview nakhona.
Yona leke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Ntombi yabelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba le ngoma engizolishutela yona i-video next year ethi mantombazane yekani ukunengithando ngemzimba yenu sibancitheni abafana. Ngawo 2019 mbona umnyaka ozoba i-best view, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi imisakazi yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
Ubabili uThuthu nontombi yabelungu bathi nyakubutsha muni eZimbabwe sohlangana ozayo. Sivuma ke enkundleni ngale ekantombi yabelungu ethi mantombazana tshintshani izenzo ngo-2019. Melisro 7 Johannesburg kwele South Africa. Ngingubenedict Nhlapo.
Oke ngomculo ka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi Ntombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa. Sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop. Ubona ke bebekhuluma le ntatheli izindaba ye Studio 7 uBenedict Nhlapo. Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza namalanga amachumi amabili abasalokhu bekhalale umsebenzi. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.